Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
Papa Francis vabata nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya yekubatsira vanhu vanotambura uye kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vayambira nengo dzedare reCongress kuti dzishande pamwe chete pakurwisana neurombo vachiti yasvika nguva yekuti upenyu hwevanhu vanoshupika huite nani. Papa Francis vakurudzira nyika dzepasi rose kuti dzibatsire vanhu vari kutiza hondo kunyika dzinosanganisira Syria uye vanoti nyika idzi dzinofanirwa kurwisa vanhu vanopfurikidza mwero avo vari kuuraya vamwe nechikonzero chekuti havabvumirani nemaonero avo pangava panyaya dzechitendero kana kuti magariro. Vatizve hondo chinhu chinounza kushupika nenhamo kuvanhu vakawanda. Naizvozvo Papa Francis vanoti nyika hadzifanirwi kungotengesa zvombo zvehondo zvisina tsarukano. Vachitaura nenyaya yekubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika, Papa Francis vati ivo pachavo vakaberekwa nevanhu vaibva kunyika isiri yavakaberekerwa. Naizvozvo vanoti nyika dzepasi rose dzinofanirwa kubatsira vanenge vachiuya kunyika idzodzo nezvinangwa zvakasiyana-siyana. Vamwe vauya kuzoterera Papa Francis vachitaura ndemuzvare Valencia Meredith. Muzvare Meredith vanoti vafara zvikuru nemashoko aPapa Francis, zvikuru sei kurudziro yekuti vanhu vanofanirwa kugara murunyararo vachibatsirana uye vachidanana. Vachibva kuCongress Papa Francis vaenda kunosangana nevanhu vasina nzvimbo dzekugara kana kuti mahomeless. Zvichakadaro vamwe vekereke yeRoma vari pamusangano wemhuri uchataurwawo naPope Francis uri kuPhiladelphia vanoti uri kufamba zvakanaka uyezve vari kutarisira kusangana naPapa Francis nemusi wemugovera. Mumwe wevanhu ava ndiFather Claude Maganga. Vamaganga vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezvidzidzo zvinokurudzira kubatana kwemhuri.
Mune nhaurwa yangaichibatsira kwazvo zvikuru sayakanangana nemhuri yapiwa naArchbishop Michael Miller. Kurukura kwavo vachienkareja mhuri zvikuru sakuti dzinge dzichinamata dziri pamwe chete nekuti kana mukunamata vari pamwe chete semhuri sezvinobatsira kuunza pamwe chete kudanana kwavo nekuti vanoti mhuri inonamata iri pamwe chete imhuri inoramba ichirwanana.
Pamusangano uyu pane vanhu makumi matatu kubva kuZimbabwe vechitendero chechiRoma. Mangwana Papa Francis vachataura pamberi pemusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington ndini Ntungamiri Nkomo.